Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 9/2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe voendeswa kumatare dzimhosva neshoroma yekuDubai ine dzimba muHarare richitevera gakava riripo paring rengoda rinonzi rakatengerwa amai Mugabe.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti utungamiri webato ravo huri kusangana mangwana kuti hubude nechisungo chekuti bato ravo robatana neapi mapato munaurirano dzekuumba mubatanidzwa.
Zimbabwe yobatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kumhembero rudzichaitwa mugweru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nemwanakomana wavo vaRussell Goreraza vanonzi havasati vapindura mapepa akaturwa kudare ari kuvapomera mhosva yekutora zvine chisimba dzimba nhatu dzeimwe shoroma yekuDubai asi ichimbogara muZimbabwe dzimwe nguva vaJamal Hamed. Mapepa akaturwa kudare High Court amai Grace Mugabe nemwanakomana wavo vari kupomerwa mhosva yekutora dzimba mbiri kuAvondale uye imwe chete kuBorodale. Vasori kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika ndo vanonzi vari kugara padzimba idzi. Izvo zvinotevera kunetsana kunonzi kwakaitika mushure mekunge amai Mugabe vatenga ring yengoda yemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kubva kuna vaHamed kuDubai.
Asi amai Mugabe vanonzi vakazorova nhendo shure voti vave kuda kudzoserwa mari yavo kuDubai. Mari iyi yakaburitswa munyika pachishandiswa bhanga reCBZ. VaHamed vanoti vakaedza kudzorera amai Mugabe mari zvishoma zvishoma asi vanoti vari kutyisidzirwa zvakasimba. Vanotivo pavakaendesa mapepa kuvasori vari kugara padzimba dzavo vakayambirwa naamai Mugabe kuti vasiyane nemwana wavo vachiti ngaverege kuita zvinhu zvavanozodemba mune ramangwana. VaHamed vari kumiririrwa nemagweta vatawanda nyambirai naamai Beatrice Mutetwa. Amai Mutetwa vaudza Studio 7 kuti havana zvakawanda zvekutaura sezvo nyaya iyi iri mumatare asi vatenda kuti havasati vawana mhinduro kubva kuna amai Mugabe. Asi vati nyaya iyi yakakwidzwa kudare zvechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kubata amai Mugabe kana vaGorereza. Studio 7 yaedza kubata mumwe musori ari kunzi ari pane imwe imba angonzi anonzi vaKennedy Fero. Asi munhu adaira narembozha yavo ati vaFero vanga vasipo. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neHuman Rights Watch vadewa mavhinga vati nyaya iyi inofanira kuongororwa neZimra neZak sezvo isina kunyatsojeka sezvo mari dziri kutaurwa dzakawandisa uye vanhu vachirambidzwawo kuburitsa mari dzakawanda kudai munyika iyo iri kutatarika nekushaya mari nezvekudya.
Zvapachena iko zvino kuti rine manyangari putirwe zvaakufumuka zvinhu zvinonyadzisa kudaro kuti nyika inenge iine vanhu vanodarika 4 million vasina kana chikafu. Mudzimai wemutungamiri wenyika anotenga ring ye $1.4 million. Ko mari yacho yakabva kupi? Inowanikwa kupi? Asi tinotenda kuti nyaya iyi iri kufumura zvakawanda zvinotaridza kuti vanhu vana veZimbabwe vade kuziva kuti kwaivo mai Mugabe vanomboiwana kupiko mari iyoyo kana vachichengeta nherera vasina zvinozvaenda zvaine mumbeshoma dzemukaka murume wavo mari yaanotambira kuhurumende inozivikanwa. Mari iyoyo yakabva kupi? Zvakambofamba sei? Zvinoda kuti zvizivikanwe nemunhu wese muZimbabwe.
Asika vanoti ivo vanoita mabhinda uko avo akasiyana siyana vachirima.
Zvingangove hazvo izvozvo asi hazvina kufanira zvachose. Kuti nyika iri kutambudzika kudaro ine vanhu vari kunonga svosve nemuromo. Wowanika mudzimai wemutungamiri wenyika achipfachura mari zvakadaro kutenga chinhu chisina maturo chinongova rini. Zvinotaridza utungamiri kana kuti mai venyika vasine hanya nevana veZimbabwe. Nekuti chokwadi here munhu ungatenge rini $1.4 million vanhu vachitambudzika. Zvazvipi chimiro chakanaka chekuti ava ndimai vevanhu kwete. Kunyangwe vakakwanisa kuti vataridze kuti mari iyoyo yabva muhomwe mavo kana kuti yabva papi. Asi ine handizvitendi kuti mari iyoyo ingangonzi yabva muhomwe mavo. Izvi zvinotonongedzera kuti kuda pane nyaya dzehuori dziri kuitika apa nekuti mari yakawandisa hesi yedambe iyi mari yakawandisa.
Asi munoona nyaya dzakadai dzichizopera sei kumataro?
Dambudziko ratiinaro nematare edzimhosva yeduwo muZimbabwe ndirekuti ari muhomwewo yevatungamiri. Saka dzimwe nguva zvinoenderanawo nekuti yatambwa nani. Kune vamwe vanenge vachitambawo vari kudivi reutungamiri. Saka hazvina kujeka kuti inopera sei nekuti ivo vaMugabe namai Mugabe vanenge vaine humwe ukama hwavainavo kunyaa vari kumatare. Asi dei kuri kunzi matare edu akamira pachokwadi akazvimiririra haana divi raakarerekerekera vaizofumura zvese zviri kuitika votaurawo kuti ko mari yachona yakambobvepi. Ngavasangotarira chete zviri kutaurwa namai Mugabe asi kuti ngavambobvunzawo kuti mari yachona yakambobvepi. Kana kuri kunzi mai Mugabe vanorima zvinoshamisa kudaro vange vachibhadhara here mitero zvakambofamba sei. Saka panoda kuti pavhenekwe zvakadzama kuti nyika izive kuti chiko chiri kumbetera mai Mugabe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vari parunare muNew York.
Mutungamiri werimwe remapato anopikisa ari kuita nhaurirano dzemubatanidzwa vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo reTransform Zimbabwe huri kusangana mangwana kuti hubude nechisungo chekuti bato ravo robatana neapi mapato munhaurirano dzekuumba mubatanidzwa. VaNgaruvhume vanoti bato ravo ratora danho iri nekuona kuti pane urongwa hwenhaurirano hunosvika hutatu izvo zvinofanirwa kugarirwa pasi nebato ravo kuti vaone kuti votevera hwose huri hutatu here kana kuti vobuda mune dzimwe nhaurirano. Svondo rapera, mapato gumi nematatu anopikisa akanosangana kuCape Town kuSouth Africa mukuedza kwawo kuumba mushandira pamwe wekukwikwidzana nawo nezanupf musarudzo dza2018. Asi mamwe mapato anosanganisira reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neZimbabwe People First inotungamirwa naMai Joyce Mujuru anonzi haana kupinda munhaurirano idzi. Pagarawo paine mibatanidzwa yemapato anopikisa inoti Wenera uyo une mapato anoda kusvika makumi maviri pamwe neweNational Transitional Authority. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume.
Zvirokwazvo ichokwadi mapato anopikisa tingangoti mazhinji acho tiri kuona kuti zvii zvatingaita kuti tigadzirise zviri kunetsa mukati menyika yedu. Ende chisungano ichocho chokuti zvinoshande zviri nani zvakanyanya kana tikabatana tiri kubude pachena mukuburikidza nenhaurirwana dzatiri kuita. Saka isu sebato reTransform Zimbabwe tiri kuda kutsvage kuti vatsigiri vedu vanoti chii nekuda kwokubatana nemamwe mapato ematongerwo enyika. Saka mangwana chaiye tine executive meeting yatinayo yandiri kuchaya sapurezident weparty yatiri kuti maexecutive members ose atipe zvaanofunga pamusoro pekuti tobatana navapi pakutaurirana kwakasiyana-siyana patiri kuita nemapato anopikisa akasiyana. Saka tichadhisaidha kana kuti tichava negwara ratinoziva kuti vatsigiri vedu vari kuda kuti tibatane nevanani tichishandidzana nevapi.
Tinoona kuti muri mune mumwe mubatanidzwa uenera. Chii chasiyana nemubatanidzwa mutsva wamaakuita hurukuro nevamwe?
Mubatanidzwa uenera haizi coalition yemapato yekuti akwanise kukwidze sarudzo. Nera iboka rekurwisa kuti tikwanise kuwana yatinoti even electoral playing field. Ndo zvatakasainirana nekunyorerana mune inonzi memorandum of understanding MOU yenera. Saka takawirirana kuti nera haizi coalition ende nyaya dzenera ndedzekurwira kuti tiwane even electoral playing field. Kutaurirana nhaurirwana iriko imwe izvi yava nhaurirwana yekuti vanokwanisa kubatana semapato kuti vaone kuende kusarudzo vakabatana ndevapi.
Saka pati pane zita here richange richipiwa mubatanidzwa wamuri kuita uyu toti wabudirira?
Pari zvino handisati ndaziva zvangu nekuti mubatanidzwa iyi vakande miri. Handisi kuona mubatanidzwa umwe chete uri kukurukurwa. Pane kutaurirana kwakasiyana siyana kuri kuitika pakati mapato ematongerwo enyika. Isu seTransform Zimbabwe hatisi kuita hurukuro idzi takatarisana nemubatanidzwa umwe chete.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai BT vabvuma kuti hurumende mubatanidzwa yakatadza kuisa shanduko yekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Mutoredwe nhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu zviri kuitika uye zvinobatika vanoita sekunge ibato riri pane vanhu chaipo zvokuti vari kunyatsonzwisisa kuti vanhu matambudziko vari kusangana navo akaita sei. Zvichisiyana nezvirutaurwa nevavo vari mubato rinotonga reZANU-PF.
Asi panyaya NTA kasimati bato ravabiti kuti pfungwa dzaro dzitambirwe nezvizvarwa zveZimbabwe rinofanirwa kunyatsotsanangura kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti kana hurumende yemubatanidzwa yakakundikana kugadzisa matambudziko enyika NTA inozozvigona sei.
Merry Merry Christmas. Ko Christmas box watereri, nguwa ya shika jekare yokupembera kisimusi. Apo tinenge tichifara nehama neshamwari. Titumire itamba mboja, mashoko kana mavideo, achimoresa hama neshamwari. Tozo dziwerenga kana kutefenyura pa Studio 7. Tumira itamba mboja pa namba dzinoti 001-202-619-2077. Musakanganwe kuterera Studio 7 kuti mukwanise kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Kubva kuno ku Studio 7 tinoti Merry Christmas.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutevenyera tiri mu Washington DC tine urombo vaterere iko zvino tochikupai nyaya ina Patricia Mudadigwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makatirira kunepfenyura yevanhu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 154608 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weGhana vaJohn Mahama vanoti vachatambira zvinenge zvabuda musarudzo dzakaitwa nemusi wechitatu apo nyika yakamirira kunzwa kubva kukomisheni inoona nezvesarudzo kuti ndiani akakunda. Masangano enhau muGhana anoti apo mavhoti mazhinji averengwa vanana Akufo-Addo vebato rinopikisa reNew Patriotic Party kana kuti NPP vari kuratidza sevakakunda nezvikamu zvingangosvika makumi mashanu nezvitatu kubva muzana. Komisheni yesarudzo iri kuburitsa zviri kubuda musarudzo zvishoma nezvishoma ichiti inoda kuburitsa zvinenge zvabuda musarudzo chaizvo zvinonyatsoratidza zvido zvevanhu.
Gurukota rezvekunze muRussia vaSergei Lavrov nhasi vati mauto ehurumende yavo pamwe neSyria acharamba achirwisa nemabhambu muAleppo kusvikira vakapandukira hurumende yemuSyria vabuda muguta iri. VaSergei avo vanga vari kumusangano wekuchengetedzwa kwemukati menyika kuHamburg kuGermany vati zvichitevera kumbomira kwekurwisana kwenguva duku kuitira kupa mukana vanopa rubatsiro kurwisa vapanduki kwatanga zvakare uye kucharamba kuchenderera mberi kana vapanduki ava vakaramba vari muAleppo.
Makatirira ku Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Muhlanganya uye we Studio 7 achitiudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIraq.
Mumwe anofurukidza mwero anova murwi wematororo eIslamic State akaputitsa rori rainge rakazara mabambo muguta reHila kuIraq akauraya vanhu vanodarika makumi masere vamwe vakakuvara. America iri kushora zvikuru chiitiko ichi. Vakawanda vakaurayiwa ndeverudzi rwechishiite avo vaibva kunonamata kuguta reKabbalah. America inoti iri kuchema nemhuri dzakashayikirwa nehama pachiitiko ichi. Nyika yeAmerica inotiwo icharamba ichishanda zvakasimba nehurumende yeIraq kuti irwise vanofurukidza mwero ava, uye inoti kurwisa vanhu verudzi rwechishiite kwakanangana nekuedza kuda kutanga hondo yemarudzi nevechisuni. Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kirby vati America yakazvipira kushanda nemauto eIraq kurwisa ISIS, uye vose vari kuchikora kodzero dzevanhu nekuponda vanhu vacharangwa zvakaomarara. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHila kuIraq. Maverengerwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Mangwana Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reHuman Rights Day. Kumembererwa dzichaitirwa mugweru dzichitungamirwa necommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Gore rino zuva iri riri kukurudzira munhu wese kuti asimuke mukudzivirira kodzero dzemumwe. Mukuru weZim Rights vaoke Machisa vanoti zvinosuvisa kuti gore rino nyika iri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu iri panguva yehurumende isiri kuremekedza kodzero dzevanhu vayo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMachisa pamusoro pezuva iri.
Isu seboka reZimbabwe Human Rights Association tiri kubatana pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission. Tiri kubatana navo kugweru mangwana zuva rese tichipemberera zuva rakaita saironi. Zvisinei, tine nyunyuto dzakati wandei, tine nhunha dzakati wandei dzinokonzerwa nezvinhu zvinoitika munyika zvinoita kuti kodzero dzevanhu tisange tichidzipemberera nemutoo watofanira kuve tichidzipemberera muZimbabwe.
Mutoo upi wamunoshuwira kuti dai muchipemberera nawo muZimbabwe?
Dzimwe nyika dzinopemberera demokrasi yakasungunuka, utongi hwakasungunuka hunoita kuti kana muchirarama munyika vanhu vanenge vakasungunuka vachitaura pamadiro, vachifamba pamadiro, vachiinda kumapato ematongerwo enyika avanoda pamadiro. Zimbabwe inotinyadzisa, ine zvinhu zvakati wandei zvinoita kuti vanhu vemuZimbabwe vashungurudzirwe kubva richibuda kusvika rinovira, kubva endira kusvika zvita. Saka izvozvo zvinhu zvinoita kuti tisapemberere zuva iri nemafariro atinofanira kuve tichiita anoita dzimwe nyika. Saka zvandataura izvozvo kuti kune kushungurudzwa kunoitika kunoita kuti vanhu veZimbabwe vatozvitya pache zvavo. Iyo ukaona ini ndichizvitya ndoga ini kuzoti anenge ari pasaidi. Saka zvinoreva kuti isusu vunhu hwedu hatisati tasvika palevhel yekuti tingati tingapemberere International Human Rights Day takanyatsosungunuka. Ipapo patinenge tichitopemberera International Human Rights Day mangwana acho, vanhu vanenge vachitotya nokuti vanoziva kuti kune demo riri mugodzi, kune munhu ari kukufemera mugodzi achida kuzwa kuti uri kuda kutaura kuti chii. Saka tisati tasvika palevhel yekuti hatisi kuzombocheuka, hatisati tave kupemberera zuva iri sematemberero anoitwa kune dzimwe nyika.
Avanga vari mukuru weZim Rights vaoke Machisa vari parunare neStudio 7.
Iko zvino tochikupai nyaya kubva kuna Patricia Mudadigwa nemashoko ataurwa navabiti nevatori venhau muHarare nhasi.
Vachitaura nevatori venhau mumusangano wavaita muHarare nhasi, wekuongorora budget rakaturwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa nezvingaitwa kusimudzira upfumi hwenyika vabiti vashora zvikuru budget iri vakati chinogona kubudisa Zimbabwe mumatope mairi kuti hurumende yeZANU-PF ibve pachigaro poitwa National Transitional Authority NTA. Vabita vataura vakamirira PDP vati hurumende yembatanidzwa yakatadza kusadzikisa shanduko dzaidiwa neruzhinji munyika zvinosanganisira kupedzwa kwechikwereti chenyika, kugadzirisa upfumi pamwe nekuunza runyararo. Vabiti vati NTA ikapiwa mukana wekutungamirira hurumende ichagadzirisa zvakakundikanwa nehurumende yembatanidzwa.
So tiri kuti isusu kuti create a sustainable Zimbabwe ngapave neNTA inova kudyidzana kwemapolitical parties for a short period of time nemamapoka asiri mapolitical parties anoita kuti vanhu vataurirane vaatende kunyaya dzemareforms. Ndo chinhu chakakanganiswa paGNU.
Vabita vaive gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vashoropodza bhajeti ravachinamasa vakati chikwereti chenyika chinoratidza kuti gurukota rezvemari riri kutadza kubata zvakanaka upfumi hwenyika.
Bhajeti rakaverengwa nezuru navachinamasa rakatirwadza zvikuru nekuti ibhajeti rinorakidza kuti vachinamasa makore esaya vanga vachibata ikonomi yedu neuyanga. Vachinamasa vakabuda pachena ivo kuti vane budget deficit kana kuti zvikwereti zvinosvika izvo 3.4 billion or 26% yeGDP. Isu togara chitaura sePDP kuti hazvigoneba kuti mutungamire upfumi musikakwanisa kubhalansa mabhuku.
Vabiti vatiwo mari yebhajeti yakataurwa navachinamasa yakawandisa munyika yagwadama munyaya dzeupfumi.
So bhajeti iri rakaiswa pa 4.1 billion isu tiri kuti 4.1 billion haikwanisikeba, mari yacho haiko, dai manga maita imi 3 billion. Tiri kuti zveupfumi izvi mazvitadzi kwane hurovha hunosvika 91%, kwane maindastry akavharwa. So sePDP tapa mugwara redu rinonzi C, State of the Economy Address, tapa about 10 solutions dzinota kuti nyika ino iwandikire ibve mukutambudzika kwayaiswa navachinamasa navamugabe.
Mumwe mutori wenhau muHarare anga ari pamusangano wePDP John Kasim ati vabiti vari kunyatsonzwisisa matambudziko ari munyika uye vari kuratidza kuti vari kuziva zvingaitwe kugadzirisa nyika. Asi panyaya yeNTA Kasim ati bato ravabiti kuti pfungwa dzaro dzitambirwe nezvizvarwa zveZimbabwe rinofanira kunyatsotsanangura kuzvizvarwa zveZimbabwe kuti kana hurumende yembatanidzwa yakakundikana kugadzirisa matambudziko enyika NTA inozozvigona sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheCommunity Solutions muno muAmerica kwemwedzi mina. Valove Monya vanhu vesangano reRegional Network of the Children and Young People Trust vanoti vari kufara nezvidzidzo zvavakawana muno uye vachada kunozvipakurirawo vamwe kumusha. Vanyavanhu mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvanga zviri pachirongwa ichi. Chirongwa ichi chakapera nezuro. Vanyavanhu vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende igadzirise nhunha dzakatarisana neveruzhinji munyika apo kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya weStudio 7.
Basa ratinoita tinoita nezve sexual reproductive health rights ne kudila nema issues e governance. Tinoshanda nema child led groups kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe in different towns nema junior counselors mumatown akasiyana siyana.
Tinoona muri muno muAmerica zvii zvamadzidza muno zvamunoona zvichizobatsirawo nyika yeZimbabwe.
Ndanyanya kudzidza nyaya yekushanda nenharaunda dzakasiyana siyana, working with communities nekutsvaga maresources anoita kuti maprojects edu akwanise kuenderera mberi nedzimwewo nzira dzakasiyana siyana dzekuita nadzo research nekuengenja nekuunza mapolicy makers nevakuru venyika kuti vakwanise kunzwisisa nyaya dzekunetsa vanhu munharaunda dzavo mucommunity.
Mungatii nyaya dzipi dzikunyanyonetsa vanhu kumusha dzamungade kuona dzichigadziriswa?
Nyaya hombe iri kunyanya kunetsa vanhu kumusha inyaya yekuti government haisi kukwanisa kuwana time yekuti igare pasi nevanhu inyatso kunzwa zvichemo zvevanhu vanhu havasi kupiwa mukana wekuti vakwanise kutaura zvinhu zviri kuvatambudza ndopa vanozoita maoptions yekuti vaende mustreet vaende mumaroad vaite ruzha kuhurumende asi chinhu one chinozonesa ndechekuti mushure mekunge vadaro pari kuzoshandisiwa violence against those people this is the biggest challenge that we have so tiri kuti kana zvekuenda muroad kwavari zvisingashandi chatinofanira kuti tiite isusu ndechekuti tivagarise pasi vanzwiwo zvichemo zvedu in a way ine runyara romukati
asi muri kuona hurumende ichitambira here zvamuchange muchienda kunovapakurira muchinge mabva kuno
hazvisi nyore asi chinhu chakakosha kungoita kuti tive nechokwadi chekuti isusu meseji yedu yasvika kwavari
imeseji ipi yamuchange muchivapa
meseji yedu yatinenge tichivapa ndeyekuti isusu toda kuti tinzwiko zvichemo zvedu nekuti nguva yareba vanhu vachingochema nguva yareba vanhu vachitambudzika nguva yareba vanhu vachingoshungurudzika uye pavanoda kuti vataure unobva wava muvengi wenyika and ndo zvinhu zvatinoda kuti izvozvo zvinge zvichiadhiresewa tinyatsokunzwa kuti patiri kupesana chaipo nepapi
vanga vari valove monya vanhu vachitaura namavhilasi muhlanganya wewe studio 7 vari muwashington
munhau dzemitambo vatsigiri venhabvu vari kukurudzira Capes United kuti itenge vamwe vatambi vatsva isati yafunga zvekuenda kunokwikwidza zvakasimba mucaf champions league mutoredu wenhau dzemitambo michael kariati anoti panyaya inotevera
kunyange hazvo Capes United yakatora mukombe weleague sezvaitarisirwa nevakawanda vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti chikwata ichi chinofarira kutenga vatambi vatsva kana chichida kuita zvakanaka mucaf champions league muongorori wemutambo wenhabvu vasifasi kaseke vanoti Capes United haina kunyatsosimba zvekuti inoda vatambi vatsva vakati wandei kana ichirota zvekuita mashiripiti makundano emuafrica aya
Capes United inofanira kutenga maplayers pakati nekumashure hard life zvireku ehe munhu anokwanisa kutamba bhora even pfumbi dzai vanokwanisa kutamba bhora asi timu yayo iri ndani timu yavo iri right asi ida kusimbiswa iri kutoda mamaplayers akasimba
muredzi wemagreen machine mafarai jere vakataurira ruzhinji rwezimbabwe kuti chinangwa chavo ndechekutora mukombe wemuafrica uyu sezvakaitwa nemamelodi sundowns yekusouth africa gore rino asi mutsigiri weCapes United vatongesa hama dziripi vanoti kutamba muAfrica kwakasiyana nekutamba neBorder Strikers, Cholocho Pirates chapungu, kana Mutare City Rovers vachiti ivo maGreen Machine anofarira kuita gadziriro yakasimba kuitira kuti vaite mashiripiti mumakundano emuAfrica aya.
Bhora remuAfrica ndiri mhando yepamusoro-soro. Saka dei Capes United yasogona kunyatsogadzirira kunyatsota gadziriro yakanyatsonaka chaiyo kuti zvinyatsofamba vaite gadziriro pamusoro-soro chaizvo
mumwe muteveri wenhabvu asi achifarira chikwata chedynamos varichard musika vanhu vanoti semaonero avo Capes United haidi shanduko yakati kurei asi vachibvuma havo kuti panoda vamwe vatambi pamusoro pekutora mukombe weleague Chitembwe ndiye zvekare akatora mukombe wemurairidzi akagona basa kukunda vese wecoach of the year. Kunze kweCapes United, Zimbabwe ichange ichimiririrwa zvekare nengezi Platinum Stars iyo ichange ichitamba muCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezvebudget rehurumende regore rinouya rakaturwa muparamende nezuro
kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp namba yedu inoti 001202465 0318
misoro yenhau tokupakurirai
mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe voendeswa kumatare neshoroma yekudubai
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini Jonga Kandemiri ndichiti murayiro zvakanaka vateereri
neni wenyu Blessing Zulu tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele